veruzhinji vataura nestudio 7 vati mutongo uyu izano rehurumende rekutsvaga mari kubva kuvanhu. VaGibson Zano vanoti hurumende iri kuda kungotsvaka mari sezvo vanhu vakawanda vasingateereri nhepfenyuro panharambozha dzavo.
Zekuti sekuona zekuti handisi tese tinoshandisa mafoni maredhiyo epafoni bcause handitomboishandiso kondine ndichishandisirei handitombotereri kana redhiyo zimbabwe yacho handididi handiteereri kudhakwa kwakaita zvinhu munyika kwakuda kutrya kureiza mari but maredzera ari kuita ka haisi nzira kwaiyo yekureiza kwaiko zvavari kuita mari izvozvo hazvisirizvo zvavanofanira kuita vakureiza nenzira yakaipa.
Izvi zvinotsigirwa navagari kaitsvaka vanoti kuti munhu wese ave nerezinesi zvakaoma. Vatsvaka vanoti mutemo uyu unokurudzira huori munyika.
Ndati izvozvi ndozvinokonzera corruption. Why? Because each and every day munogara muchiimplementa new policies. At the end of the day, corruption comes.
Vatinoziva kachuta vanogara mumusha weruzhinji wechikonohono muchinoi vanoti mutemo uyu haushande sezvo munhu wese ave nenharembozha mazuva ano. Izvo zvichaita kuti zviome kutevera munhu wese uye kumanikidza kuti vanhu vateerere nhepfenyuro dzehurumende.
One, everyone, munhu wese ane phone. And how are they going to monitor that? And vakutoti manikidziro ndofanira kunge chiteerera radio kukana ndisingateereri.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vaendi banda vanoti sezvo wave mutemo vanhu vanofanirwa kubhadhara rezinesi.
Ya, ndofunga kuti kana zviri pamutemo kuti tinofanira kubhadhara my license. Ya, tinofanira kubhadhara but kana zvisiri pamutemo ndopa ndofunga kuti hatifaniri kubhadhara but since nyaya yacho yakaexplainwa according to the constitution. I think zvinenge zvavalid kuti every citizen anga achibhadhara license to the relevant authority, that is ZBC.
Vabhanda vanoti kana vanhu vave kumanikidzwa kubhadhara marezinesi nepfenyuro dzehurumende dzinofanirwa kuvandudza zvirongwa zvavo vachitepfenyura zviro zvevanhu.
Zvinofanira kubenefita not ZBC ne the end user, the listener, because kana nava kubhadhara malicense unoreva kuti service yakufanira kuimprove but right now hasi kunyatso justifika because the service is very poor. So though the judgment iri kuti vanhu vanofanira kubhadhara on green, service is very poor. So it seems as if hapana kubenefita so far, hapana kubenefita kuita the end user because kubva kare vanhu vari kubhadhara machi my license but still the service remains poor. Media yacho pane there is massive propaganda, pane information negativeigwa. So going forward to patofunga kuti kana landmark ruling iri kuti munhu afanira kubhadhara, then ZBC yacho akufanira kudi kuimprove.
Mutongo uyu wapindura nyaya dzakawanda dzanga dziri mumatare edzimhosva dzevanhu vairamba kubhadhara marezinesi kuZBC vachiti painge pasina mutemo unovasungira kubhadhara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Atachigoriwa.